kuita matambudziko mairi airi kuita. Zvekutanga ndere kutadza kuziya kuti kana mari yevashandi vachipiwa vanoita naurano na employer wavo anovapa mari haimbomuke aburitsa mari muhomwe mayo yodeedzera kunyika rose kuti tazopa vashandi vedu mari yakati. Ivo vashandi vacho vasati vatomboziva kuti imari uye vaipiwei. Chepiri, hurumende yedu inokanganwa kuti yakatyora chibvumirano chedu chatakaita chemasalaries $520 yakamuka yabiwa asi mushandirwa akungomuramba uchiuya kubasa ndisingakupe mari yako. Saka mafika ese atonzwa kunzi kwakandwa 40 kwakandwa 41% hatinei nawo haienderane nedambudziko riripo. Nyaya ingoripo ndeye kuti ngatidzorerei mari yedu payanga iri. Nyaya iripo ndeye kuti ngatidzidzirei kutaurirana semushandi nemushandirwe. Hurumende yedu izozivawo kuti sati silver slaves ayo tiri mawekazi ane marights awo akatarwa musection 65 yekonstitution yezimbabwe.